Panyaya makombore arizeshe ndaka approachwa ne hama dzake na iye vanga vati hataikumbira kuti mubatsire anga ane nguva mwedzi mupfumba mwe 9 months ari mujere. Saka vaida kuti ndingotanga kutorawo nyaya kubva payanga yakasirwa nemalawyers ake ana obesha. Saka ndini ndakazochitora mapepa ekuti anga ndakatora last week ekuti tiapply bail. Ndandakangopuwa mapepa ekuti pane yanga akatorerwa bail akabvisirwa bail, saka ndiyo yaita ifunga time iyo kuti ndo chete nyaya yanga iripo kuti hachibuda. Saka zvakaitwa izvozvo tikaenda ku High Court tikakwanisa kuti zvifambe zvakanaka akapiwa bail iroro.
Kosi asina kubuda sezvanga zvakatarisirwa neveruzhinji.
Tazobva ku High Court abuda ipapapa ndazodzwa kwakunzi aiwa une imwe nyaya but harisina kuitaurirwa iyoyo yaanga akanzwi futi haapiwi bail nenyaya yayo. Saka ndonyaya yataa kuchitarisa tichapuwa mapepa zvacho ndichaibata futi iyoyo kuenda kuti anopiwa bail.